Muswa 20 March 2021 pamanda makwe Growth Business Center pakasungwa nhengo dzeopposition DMDC Alliance dzinosvika idzo 9 dzinosanganisira varume vatanhatu nevakadzi vatatu vakasungwa vakachajiwa neinonzi participating in a gathering with intent to promote public violence.
Vari kunzi vakaita sei chaizvo?
Kuchinziko vakanga varipo vakaungana vachiadreswa kuti naGilbert Mutubuki achitiye tinofanira kuita revolt against comrade Emmerson Mnangagwa's government nemhaka yekuti vanoramba vachisunga nhengo dzinopikisa pamwe chete nemahuman rights activists. Saka vakavasunga tikaenda navo kukoti musi wa20 musi wemuvhuro musi wa22 March 2021, uko kwatakasvika tikaapplya bail tikanzi tidzoke mangwana acho tikondinye neapply nebail hearing tikazonzi tinopiwa bail ruling musi uyoyo wechipiri, asi yakazoiswa pamusi wechitatu unovandozuro. Tasvikako magistrate vakati aiwa vakodzeri kuti vapuwe bail.
Vaipa zvikonzero zvipi?
Nemhaka yokuti vanondo interfere nema witnesses nautaurwa zita rayo. Saka tamirira kuti tapile tichinda kumasvingo High Court. So musi wa24 wakare uyoyo pakasungwa vakomana vaviri vanoti Prosper Tringindi naLeroy Taylor. Avo vakasungwa vakandosechirwa mudzimba dzavo kuchinziko vaichajiwa neinonzi criminal nuisance as well as malicious damage to property, kuchinzi ndova ispreya madziro vachinyora kuti free Marco, free Johanna zvainyorwa mumasvingo.
Pane humbo here wakaunzwa kudare nematikitivu?
Matikitivu vakaenda kudzimba dzavo vakandosecha, asi hapana chavakakwanisa kuwana. Vakazovati varekodwa inonzi mawarned and cautioned statements aya akarekodwa nobva vazova releasa kuma5 dzemanheru. Saka iko zvino vakanzi vachadanwa chero nguva kuti vauye kukoti.